Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 11/2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inovhara maofisi ayo munyika nepamusana pedambudziko rechirwere cheCOVID-19.
Isu varimi vekuno kumwenezi tabatira urwa mumaoko nekuda kwemvura inenge yava kurambira mudenga. Hino zvikamira zvakadai taruza upfumi hwedu hwemombe. Mombe dzedu dzichapera kufa. Ipo pamombe ndio patakatarisa, ndio pane ramangwana redu, ndio patinopona napo kuendesa vana kuchikoro. Zvino kana nzara ikadzokazve iri ringavagangaidzwa mukati mukurarama kwedu.
Varimi vekumasvingo vochema-chema nekunonoka kwaita mvura kunaya mudunhu ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti ravhara mahofisi aro munyika yose kwemazuva mapfumbamwe nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Veke yakazivisa nezuro kuti ichange yakavhara mahofisi ayo kwemazuva mapfumbamwe kusvika musi wa19 zvika gore rino. Mapata anopikisa nemasangano anoongorora sarudzo anoti kunyange achiwirirana nedanho rekuvhara mahofisi senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 anoti hazvifanirwe kukanganisa mabasa ekunyoresa kuvhota sezvo nyika yakatarisana nesarudzo dzemabyelections tanga kwegore rinouya. Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaGift Ostalos Siziva vanoti zveki iri kushandisa chirwere cheCOVID-19 kuti zvizvarwa zvemunyika zvisaone nguva yekunyoresa kuvhota nokudaro bato ravo riri kufunga kuenda kumatare edzimhosva kuitira kuti amanikidze zveki kunyoresa vanhu kuvhota.
Mudzoko uri kuitika neZimbabwe Electoral Commission nderekuti kune inonzi weaponization of COVID-19 kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisawana nguva yekunorejista kuvhota. Ndosaka tichitarisira kuti nyaya izvozvo zvinofanira kuenda kumatare kuti paongorore kuti nyika inogadzirisa sei nyaya yekuti tidzivirire vanhu kuti vanhu vasabata COVID. At the same time timeke shuwa kuti vanhu vanoexercisa their constitutional right.
Vebato reMDCT vaWitness Dube vatiwo vanoona kuvharwa kwemahofisi ezvek kuchikanganisa sarudzo dzemabyelection kuti dziitwe nenguva pamwe nenzira kwayo.
Uyezve zvinongotirwadza kuti tichatadza kuti tiipamwe maelections edu nenguva kana kuti nenzira kwayo nekuti zeki yambovhara mahofisi.
Vadhuve vanoti kana zeki yave kuzovhura inofanirwa kuita zvose zvayaifanirwa kuita munguva yayanga yakavhara.
Asi kana vakuvhura tine chishuwo chekuti vachagona kuti vaite zvese zvavaifanira kuita nemazuva iwavo avanenge vavhara kuti tisasarire kumashure panyaya dzedu dzemaelections.
Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and the African Democrats Muzari Linda Masarira vanoti kuvharwa kwemahofisi kwakakosha sezvo kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kuri kuwedzera munyika. Asi vati zvichakanganisa zvizvarwa zvemunyika zvanga zvauya kuzororo kuti zvinyorese kuvhota.
Tinotarisa zvakare kuti kune vakanga vabvakacha kuno kuZimbabwe vachiti vanoda kuzononyoresawo kuti vagovhota muna 2023 asi hurongwa uyu hwekugadzirisa nyaya dzeCOVID-19 kumahofisi eZEC uchakanganisa zvakare vakanga vabvakacha asi izvozvo tinotenda hurongwa ihwohwo nekuti huda kuchengetedza zvisarwa zveZimbabwe.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo reElection Resource Center vaSolomon Bobosibunu vanoti danho reZEC riri mugwara mechibvumirano chakaitwa neZEC nevane chekuita nesarudzo sezvo zvichidzivirira kurwara kana kufa kwevanhu. Asi vaBobosibunu vanoti vanokurudzira ZEC kuti itsvake dzimwe nzira dzekuita mabasa ayanga achifanirwa kuita isingaise upenyu hwevanhu panjodzi.
To continue to exec into possible other methods of conducting the same activities without necessarily endangering everyone else involved in the electoral processes.
Hatina kuzvadivira zvano PF sezvo mutauri webato iri vaChristopher Mutsvangwa kana murongo wemisangano vaMike Bima vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo. Asi mutungamiri wezvano PF vaEmerson Mnangagwa vakaudza nhengo dzepolitibiro mwedzi wapera kuti sarudzo dzemabyelection emakanzura nevamiriri vemuparamende dzichaitwa gore rinouya. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana manomwe nemakumi maviri nevapfumbamwe. Vamwe vanhu zviuru zvitanhatu nezana rine makumi masere nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasvitsa vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvatatanga pavanhu zviuru zana nemakumi matanhatu nechimwe chete nemazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nevasere. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nezvinomwe nemazana maviri nezvina. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri sezvinokurudzirwa vakange vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nechimwe chete negumi nevasere. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tichiri panyaya yeCOVID-19, tabata nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Simbiso Ranga kuti tinze maonero avo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Zvinoshungurudza kuti COVID iri kuramba iri kupararira muZimbabwe. Sezvatinoziva kune Omicron variant yakadiscover kuBotswana neSouth Africa. Seems inenge iri kupararira in Southern Africa including Zimbabwe. Saka this is concerning particularly vanhu vakuenda kumanguva yemaholiday ezororo yeChristmas neNew Year vanhu vachiungana. Manumbers anga angoramba achiwedzera kukwira.
Zvii zvingaitwe neveruzhinji mukuzvidzivirira kuti vasange vachibatwa nechirwere ichi munguva ino yezororo ramuri kutaura iri?
Zvandingataura chokutanga ndechekuti mushonga mukuru wekuti COVID isaramba ichipararira kubayiwa nhomba. Saka kana pane vasati vabayiwa nhomba ngavaende vanobayiwa nhomba nhasi kana mangwana as soon as possible. That's the first thing. The second thing ndezvekuti traveling kuenda kumaruwa muchiungana vanhu vakawanda unless it's absolutely necessary like my funerals, it's probably better especially this time manumbers ari kukwira kuti vanhu vasanyanya kufamba vachiungana. Kana vanevaya vanenge vachiungana vanofanira kunge vachitevedzera atingati maCOVID-19 safe behaviors, which means pese pauri zvako munhu mustreet here, mumota here, mubhazi here, mudzimba here mamuri, unofanira kunge uri kufunga kuti ndongwasange ndine COVID, munhu ari panext neinanongwasange ane COVID. Saka panoda kutevedzerwa mamesures aya, like my face mask, social distancing, basic hygiene yatagara tichitaura. vaya vanenge vane ma symptoms vanofanira kuita self quarantine nokurumidza kutestwa. Ndo zvimwe zvandingataura muchidimbo.
Takaona hurumende ichizivisa svondo rapera kuti kune vanhu makumi mashanu vabatwa vaine Omicron variant. Kubva musi iwoyo hurumende hapana zvayazombotaura pamusoro pechirwere chitsva ichi. Munoti kudii nekunyarara kwakaita hurumende?
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari ku North Carolina muno mu America na Ray Choto we Studio 7. Mukuru anoona nezve COVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vakaudza Studio 7 zvondorino kuti hurumende iri kuongorora utachiona hutsva hweOmicron variant uye ichazivisa veruzhinji kana ichenge yapedza ongororo dziri kuitwa. Varimi vakawanda vemudunhu remazvingo vanoti vari kushushikana zvikuru nekunonoka kuna kuri kuita mvura mudunhu ravo vachiti izvi zvichavhiringa gohwo ravo. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba uyo ari kumazvingo anotipa nyaya iyi.
Varimi vari munzvimbo dziri kwaGutu, Zaka, Chivi neMwenezi vanoti mvura yaramba kunaya izvo zvikuvashaisa hope sezvo mwedzi wazvita watosvika pakati kusina kumbonaya mvura uye zuva richipisa zvakanyanyisa. Vamwe varimi vanoti vakange vatanga kugadzirira minda yavo, vamwe vakatodyara mbeu dzavo pakanaya mvura yekutanga kwemwedzi wapera, asi mvura iyi haina kuzodzoka izvo zvokanganisa mbeu dzavakaisa pasi. Mumwe murimi wekachimombe kwaGutu, amai Sheila Mutamburi, vanoti havasisina tariro yekuti mvura ichauya nekukurumidza.
Ha, kuno kwaGutu kwapisa zvisingaiti ndekwavirima zvokurevesa, nekuti tikazvitarisa mvura ingadai yakatonaya, asi iko zvino tikazvitarisa yakangonaya kutanga kwaNovhembe, iko zvino tatova muna Disemba. Apa tatatombokavira kavira zvimbeu zvedu. Isusu tiri vanhu vanorarama nokurima. Nokupisa kwakaita uku kuti kanyanyofunga nezvazvo, zvinoshayiwa hope, tinonzwa tichitya zvikuru, nekuti tiri kutoona kuti inenge yatova imwe nzara yatinenge tatarisana nayo. Zvikuru sei isusu varimi vanorarama nekurima, sezvatamboreva kuti tanguri takakavira takadii, mbesa dzedu takutoona kuti dzichatongokanganisika zvisingaiti. Apa hapana kumwe kwatichitarisira kuti tidziwa, saka zvinova zvinhu zviri kutishungurudza zvisingaiti.
Kushayikwa kwemvura yekunaya mudunhu reMwenezi kurupa kuti zvipfuyo zvishaye mafuro mudunhu iri. Mumwe murimi wekuchipangai kuMwenezi vakabviri matoko vanoti kurambira mudenga kwemvura kwave kuuraya zvipfuwo zvavo.
Isu varimi vekuno kuMwenezi tabatira ura mumaoko nekuda kwemvura inenge yava kurambira mudenga. Hino zvikamira zvakadai taruza upfumi hwedu hwemombe, mombe dzedu dzichapera kufa. Ipo pamombe ndipo patakatarisa, ndipo panoira mangwana redu, ndipo patinopona napo kuendesa vana kuchikoro. Zvino kana nzara ikadzokazve iri ringavagangaidzwa mukati mukurarama kwedu, saka tinongotarira kumatenga kuti mvura iyi isaramba ichitidarika kuti inaye upenyu hwedu hugomira zvakanaka.
Kuchema chema kuri kuita varimi kumasvingo kuri kuitwawo nevarimi vekumashonaland west avo vakaudza Studio 7 kuti vanonokerwa nemvura. Asi nyanzvi munyaya dzekurima vaivan Craig vati varimi havafanirwo kurumidza kurohwa nehana, vachiti mwaka wokurima uchiripo uye mvura inogona kuzouya vanhu vakakohwa zvakanaka.
Kune vakati vadyara vaya hongu, tinoziva isusu kuti varimi vanogona kuti nguva yapera vakutya, kwete kunze kwachakanaka tisinogona kudyara zvirimwa zvedu, vana mhunga, mapfunde, zviyo, Chibage. Asi kuchibage ndauda kuti nini, kana tatakaronga kudyara mbeu mwaka murefu, aiwa iko zvino mbeu mwaka murefu, kana tisina madiridziro kuti tizoibva tizoibvisa chibage chedu, tinenge taakuchimira. Asi wanasiya bizi togona kudyara tiri kuchibage ikoko, kuti isusu taakuda kukurudzira varimi kuti wadyare ivo mbeu yemwaka uri pakati nepakati, mbeu yemwaka mupfupi nembeu yemwaka mupfupi. Ndo mbesa dzataakuti kuchibage dzinge dzichidyarwa, nokuti panozopera mvura idzo dzinenge dzaita sei dzaibva. Kana nchiti panopera mvura, ndikutaura panopera mwaka wedu, kupera kwana March tichipinda munana April zvinhu zvedu zvinenge zvaibva. Kavarimi ngavasatye, ngavangogadzirire kuti mvura ichauya. Kune vaya vanevhu risingaomi pamusoro, tinokurudzira kuti moita mukavira mbeu yatoti isusu dry planting ya.
Panoona nezvekufambisa kwemabasa mubazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika vaJames Ngoma vati mwaka wemvura uchiripo uye munyika munotarisirwa kunaya, kutanga viki inouya kunzvimbo dzakaita seMatabeleland South neBulawayo kwozotevera masvingo munguva yeKisimusi kuchizopedzisira nzvimbo dziri kumatunhu eMashonaland
One from Bridge Park, Kunana Botswana, because of your cloud bend. It is Botswana Islands. At the church, your cloud bend, it has to put a name in Zimbabwe, more figuring out the terrain, Kunana Tuesday or Wednesday. For the church, your Kunok or Baskan, you must get us an amashing. Can I start a mission? I'm going to come for that. Chiri pakati pao uswesho tino tazwa ITC ino wando tipa mbure ya kati wande kichitarisi kwa muna na December kushika kuna na January February ino wando tipa mbure ya kati wande asi tarani uswesho wati mbure ya kati wande kuna na Christmas ina muna na January
Vangoma vati, babe utasirwa kuwana mvura iri pakati nepakati kana kupfuura yakanaya gore rino nakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba
Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo musangano wa United States Democracy Summit wakasvika kumagumo nezuro nyika dzinoti America, Australia, Denmark neNorway dzakazivisa nezuro kuti dzaisa urongwa hwekudzivirira pamwe nekuongorora zvikwanisiro zvinoshandiswa mukumbunyikidza kodzero dzevanhu pasi rose. Nyika idzi dzakatiwo dzaparura urongwa hwekutsigira masangano enhau akazvimirira kurwisa uori pamwe nekutsigira kuitwa kwesarudzo dzakachena pasi rose. Vachitaura pamusangano uyu mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakati musangano wavo wainge wakanangana nekusimbaradza vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose uye kuda kuona kuti zvikwanisiro zvinosimudzira kodzero neupenyu hwavo zvawedzerwa. Sangano renhau reReuters rinoti vanhu vemuPalestine vavhota nhasi musarudzo dzemakanzuru munzvimbo dzeWest Bank dziri mumaoko eIsrael muchiitiko chisati chamboitika chinoratidza utongo hwejekerere panguva iyo vanhu vakawanda vasiri kufarira utungamiri hwava Mahmoud Abbas avo vakakanzura urongwa hwesarudzo dzenhengo dzeparamende pamwe nemutungamiri wenyika mukutanga kwegore rino. Vanhu vanodarika mazana mana ezviuru muPalestine vakwanisa kuvhota nhasi mumatunhu madiki zana nemakumi mashanu nemana ari muWest Bank. Yashika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Nokuchingamidza vateereri muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemusi wemugovera naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 ari muWashington DC. Asi nhasi uno muri kuchipakurirwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC. Taita rombo rakanaka rekutsikwa nechipangamazano cheZimbabwe Women Football muzvare Susan Chibize. Tinokuchingamidzai muchirongwa muzvare Chibize.
Makadi zvenyu vachoto teizvikuru nekutaura neni
totanga nekutarisa mabasa amuri kuita sechipangamazano cheZimbabwe Women Football.
Basa redu iri rakaoma zvakati kurei nekuda kwekuti varume vakawanda havasi kutigamuchira nemwoyo wavo wese, even kuzifa chaiko kuri kutiomera pakuti vasikana hatisi kuwana mari yakafanana neiri kupuwa vakomana kana vatamba bhora.
Zvii zvinoipa kuti izvo munge muchishaya rutsigiro mumabasa enyu amunenge muchiita?
Zviri kunyanya kuti tisawana rutsigiro rwakasimba ndiro kuti muzifa bhodhi yacho chaimo mune mukadzi wani uyo nova mukadzi uyu ndiye anongomirira Women Football chete. Mubhodhi rimwe rese vanenge vari varume chete, saka voisi yemusikana uyu inotadza kubuda zvakanyanya nokuda kwekuti anenge ari munhu mumwe chete plus anenge achingomirira vasikana chete asingamiriri bhora rese pacharo senyika yose.
Imi makambenge muri mubhodhi reZifa, muchiri mubhodhi rere?
Kwete, handichisimo mubhodhi. Mane vamwe varimo vanonzi Barbara Chikosi ndo vari kumirira bhora ravanhu kadzi iye zvino. Ini ndinongo vaadvisor ndiri kunze ndichingovati apa dai madai, apa dai madai. Ndo dambudziko ratiri kuita nokuti dai tanga tiri vanhu vakasununguka varume dai vanga vachitinzwisisawo. Vanga dai vaitora sesu takambogara muzifa board for 10 years ndichimirira bhora ravanhu kadzi. Dai vachichitoro chipindo even kupinda pa vice president chaiwo wezifa tinokodzera. Kuneni kunana Mavis Gumbo, kunana Miriam Spanda, kunana Cecilia Gambe, vanova vanhu vakangofanana neni vakamborana women's soccer palevel iyoyo. Vati vese ivavo izvozvo patiri kutaura vakangogara kunze kwebhora havasi mukati. Vanotongotiopa vawanawo mukana wobva vataura.
Imi makanga muri muzifa board sekutaura kwamaita kwemakore gumi. Ndezvipi zvipingaidzo zvamaisangana nazvo mukushanda nenhengo dzezifa board vari vanhurume?
Zvipingaidzo zvatainyanya kushanda kuona tiri muzifa board ndeyekuti varume havatigamuchiri sevanhu vanokosha. Asi kutaura chokwadi kubva Zimbabwe ichipinda muindependence, vasikana tisakatanga kuqualifya ku Africa Cup of Nations. Asi varume kuti uzovataura kuti ngatichibhadharaiwo vanhu zvakadai vasikana tivatende havazvidi. Zvinova zvakatondipa kuti ndimbomiswa kuti ndive ndichitungamirira bhora ravanhu kadzi for makore emana zvichinzi wakunyanya kusumudza musoro. Saka varume havadi kuti vasumudze musoro, handizi kuti ikaucha here kana kuti chii chinochikonzeresa kudaro. Bati zvakaita kuti bhora redu rimbodzikira because patanga tave nepatave zvinezvi tingadai iye zvinezvi takurwana inonzi Premier Soccer League yakangofanira nePSL, but zvakatadzika nokuti masponsors angauya nguva iyoyo vakabva vatobva.
Chii chinoita kuti imi vanhukadzi musabatane mweda chirurangwe kurwisawo vanhu varume ava munyaya dzenhabvu kuitira kuti izwi remunhukadzi ringe richinzwikwa?
Dambudziko ratinaro nderekuti vakadzi tinomhurana, tinosorana. Ndikaona umwe mukadzi achiita chinhu kana kuti ari panzvimbo ndinoti dai ndandiri ini ndiripo. But hationi kuti kana ukauya ukanditsigira seni Susan Chivizi ndofunga bhora rinongobudirira. Ini ndikaranawo resi yangu ndobva ndazokusiyirawo wotangira ipapo tichiita kuti tichibatsirana sezviri kuita iye zvinezvi vaichikosi. Pavakapinda muchinzvimbo chavo chechairperson vakazozviona kuti zvakakosha kuti vadzoke kwandiri vachibvunzawo kuti apa topaita sei, apa topaita sei. Bhozvo zvinhu zvanga zvaramba. Munhu kana amboshanda nechimwe chinhu anenge aine ruzivo neongororo yaanoona kuti apa ukadai, apa ukadai unobva wazvishandisa. Bati vanhukadzi kungava kupolitics chaiko kazhinji chinodzikisirana. Isisi takatowanda zvokuti dai kuwanda kwedu ariwo kubudirira kwedu vanhukadzi pari zvino tingadai tichitotonga nyika dzakati wandei muAfrica. Bati ninye kuti chinodzikisirana pasi.
Mashoko enyu kuvatsigiri veStudio 7 vakateerera muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Mashoko angu andoda kusiyira vanoteerera Studio 7 ndeyekuti vakadzi ngatisumukei, ngatibatanei, ngatitsigiranei, ngatitarisei pfungwa dzevanhukadzi. Hozi munhukadzi akasimbira pakuti akabata chinhu anoda kuti nyika yese igutsikane. Uyezve zvakare ukadzidzisa munhukadzi wani wadzidzisa nyika yese. Saka ndinokumbira iwo vatsigiri vese kuti ngatisapatonei pavakadzi, even kupolitics chaipo ngatisapatonei vakadzi ndokuti tibudirire. Mazvita
tinotenda muzvare Chibizhe nekuva nemukana wekutaura pano paStudio 7.
Mazvita henyu nokundipawo mukana.
Avo vanga vari chipanga mazano cheZimbabwe Women Football muzvare Susan Chibizhe vachitaura vari muHarare muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipuhwa nemusi wemugovera wega wega naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7. Asi nhasi uno machipagurirwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu Our Lives.
Dino gamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi semazuva ose ndine wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve raramo inoitwa ne vasungwa zvikuru tichitarisa hedu vanokadzi vanenge vapedza mitongo yavo vabuda kunze voenda vonedza kushanda nemasangano pamwe nemakambani anenge akazvimirira kuti tione kuti vanhu ivava vanenge vashanduka here kana yatingati kurehabilitetwa. Tinoonawo zvakare panguva imwe chete iyoyo sangano reZimbabwe Prisons and Correctional Services rakaparurawo chirongwa chinenge chichibatsira vasungwa vari mumajeri cheprisoner employment program kuti vange vachiwanawo unyanzvi hwemabasa vachishanda kumakambani akazvimirira pamwe chetewo nekunge vachiwana mari inenge ichibatsirawo mhuri dzavo panguva iyoyo yavanenge vari mumajeri. Asi nyaya tiri kunyanyotarisa zvendeye kuzoti kana vanhu ivava vachinge vazopedza mitongo yavo vabuda mumajeri vari kuzoenda here vachizoratidza kuti vanhu vashanduka maitiro avo kana kuti vanhu vavandudzwa raramo yavo pamwe neunhu hwavo. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa vechidzimai reFemale Prisoners Support Trust Dr. Rita Nyampinga.
Chandinogona kutaura ndechevanhu vakapedza kupika mhosva dzavo madzimai atinoshanda nawo kunze tichiti isusu madzimai aya anoda rubatsiro rwakakura chaizvo kana vari kunze kupinda vari mukati. Iwo mabasa emaoko aya vanoita vakaita vari kunze zvinobatsira chaizvo nekuti kana uri mukati umu unenge une pfungwa dzakawandisa saunenge uchifunga saka hazvizomira zvakanaka.
Asi muri kuona here vachizoshanduka kana vabva kumajeri ikoko vabuda kunze mave kushanda nawo vachiratidza kuti vanhu vaumbwa patsva kana kurehabilitetwa?
Vazhinji vacho Jongaka havashanduki nekuti mamiriro akaita kunze kunonguka ndo anoita kuti vasashanduke kazhinji kacho. Iyo nyaya yekusemwa nezvakadaro daro nekushaya chekubata chaicho vanondoona kuti ndikatopara mhosva ndikadzokera zvamutorongo kuri nani nekuti ndinowana chekudya ndinowana chekupfeka vanhu vanongouya vachingondiona. Saka unoona kuti vanhu vazhinji vanotongopara mhosva nekuti kunze kwakaoma hakuna mabasa. Vazhinji vacho havapinduke Jonga. Vazhinji vacho vanotongoona sendo atove magariro avo kusvikira Aleluya, amen. So machanzi acho aya variko vamwe vanototi aina handife ndakadzokera zvakare kujeri handidi zvangu zvekudzokera kujeri kwozoti vamwe asati atombotongwa nyaya yake anogona futi kutopara mhosva ari ipapo ambonzi agara mujeri 3 months akamirira kuti atongwe but achingobuda mujeri imomo akutonopara mhosva otobatwa atove nemhosva kana nhatu pamusoro peimwe yaanenge akatopara. Saka maonero acho anenge akatoti omei zvimwe zvacho zvinoita sekunonzi vanhu vane mweya.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Nyampinga kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Manga makateerera kumukuru wesangano reFemale Prisoners Support Trust Dr. Rita Nyampinga muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi muchirongwa tanga tichitarisa nezveshanduko inowanikwa nemunhu kana achinge abva kujeri. Izvi zviri kuuya panguva iyo Zimbabwe Prisons and Correctional Services yakaparurawo chirongwa chekuti vasungwa vari mumajeri vange vachiwana mukana wekushandawo kumakambani akazvimirira kuti vawane ruzivo pamwe chete nekuwanawo mari dzekubatsira nadzo mhuri dzavo panguva yavanenge vari muusungwa. Anokuoneka nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inovhara mahofisi ayo munyika nepamusana pedambudziko rechirwere cheCovid-19. varimi vekumasvingo vochema chema nekunonoka kwaita mvura kunaya mudunhu ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri.
Sokuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisovo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 11 kumpalakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende uthi inani labantu abatholakala ne-COVID-19 liyakhuphuka ngesikhathi iZ isithi isivale amahofisi ayo okwesikhatshana ngenxa yalo mkhuhlane.
Lingaze lalalela abantu abathi khona lo mkhakha awuginanga ukuthi ungabulala abantu. Asikho lokho esikubonayo, thina esikubonayo azake sikubone lapha ngokuthi umkhakha lo uyanamathela njalo ubamba abantu abaningi ngesikhathi esilutshwana. Nxa ufika endlini ubamba wonke umuntu sala kona polindo.
Ivandla leMDCT lithi likhangelele ukuqhuba umhlangano walo weCongress ekuqaliseni ngomnyaka ozayo.
So siphakathi kohlelo lokuthi silungiselele iCongress leyo ezaqalisela kuma branch, kuma ward, kuma district, kuma province ukwenzela ukuthi nxa sizilungiselela ekhethweni sizilungiselele lobukhokheli obuyibo obubekwe ngabantu.
Silengxoxo noMadlela Sikhobokhobo ngengoma yakhe ethi Amayelo.
Ingoma ejamayelo, ingoma yokujayiva, ingoma yokukhonyisa, ingoma yokuthi nangu December bakithi kathi corona yasihlupha, ake sijayiveni, nangu phela umgijisi wamayelo uyavela, abantu abagijithi sike sijayive.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende uthi inani labantu abatholakala belegcikwane le-coronavirus liyakhuphuka malanga wonke njalo kumanani awethule izolo ledlule inkulungwane eziyisithupha 6181 kwabhubha abayisithupha ngaleli igcikwane. Kusenjalo iningi labantu emaphandleni liveze ukuthi lisemnyameni ngomkhakha omutsha wegcikwane le-coronavirus we-Omicron njalo liqhubeka lisephula iziqondiso zokuvikela leli gcikwane eselimemetheka lasezikolo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Lanxa inani labahlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19 liqonga mihla ngemihla, ukudingisiswa oqhutshwe yi-Studio 7 kuveza ukuthi iningi lezakhamizi zemaphandleni lilokhu lingalandeli iziqondiso zokuzivikela kulo mkhuhlane. Izakhamizi esixoxelazo zithi iyadingeka imfundiso ngomkhakha omutsha we-COVID-19. Nangu umnumzana Finis Ncube uWard 7 ngomalaba eMatobo.
Silobuzimo obukhulu ngoba vele abantu kade sebezihlalele, ongawukuthi ukuze beqalisele bafudinga futhi ukuthi bancedise bebuthanise bekhunjule. Iningi kodwa elingela information alikuyenzi ngoba alikuboni vele, abalaleli ngamaradio ngoba abambi ngaphakithi.
Umnumzana Ncube wengeze wathi lalapho begula kuba nzima ukufinyelela amaklinika ngoba ekhatshana.
Kumaklinikhi lapha kulobuzima kakhulu ngoba iSt Joseph maybe umsuka kini it's 7 kilometers, Tentshela Nyemba ngokufanayo 7 to 8 kilometers. So ubuzima bukhona endaweni efana laleyo.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala isakhamuzi sesilikwe eGwanda North uthi inenge elahlaba ejekiseni yokuvikela i-COVID-19 likholwa ukuthi alingeke lisawubamba lo mkhuhlane, kungakho likethisa ukulandela iziqondiso zokuzivikela.
So inga kutu uta bandu wa sati na njikuti bakutazo, kutu bakutazo, kutu bakutu kutu. Soku huile, soku huge, soku hucha. Endo huiko kutu mwane ngatabantu. Sabe zitelu kutu mwaba basa achwa kakusela supo, kabangege basa kwanjwa e COVID. Badi nganji, kutu bakundu, kutu kutendu hile, soku huile, soku hucha. Ndalo langa usachiwe, uyakwanisi kutu vela kutu COVID.
Osa kulayo Arnold Moyo wakope ule matobo. Uthi lo mkhuhlane uzazomemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lapho izulu ezahlangana evele endaweni ezithiyeneyo.
Ujika kwale COVID kuyasethusa kakhulu, kuyasethusa kakhulu ngoba ijike ngefestive, so kubuya abantu abaningi from across and thina lapha vele siseduzane, abantu babequma ecingweni nje bengacrossanga ngokomthetho. Siyethukile ukuthi bazosithelela labo bantu.
Umkhuhlane we-COVID-19 somemetheka lasesikolo zamaphandleni, kuthi umnumzana Agent Moyo, umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni.
Lapha eMathabeleni South ubhubhane lolu luzwakalele ezikolweni ezilandelayo. Mzingwane District sile Sihlengeni High, Haumine lemziyathini, kuthi eGwanda sile Hwali Secondary, kuthi eBeitbridge sile Bembe High leChamlangana, kuthi eMatopo District sile Tohwe Secondary, kuthi eBulilima leChankwa.
Umnumzana Moyo uphinde wathi nganxa isimo sinjalo iningi kalikahlolwa.
Ukhanya ngani ama-testing kits abeshota lapha ukuthi abantwana laba abalisi bebengatestwa bonke.
Umqondisi ogatsha lwezempilakahle ezansi emandebeleni unkosikazi Ruto Sikotsore utshelele umsakazi ukuthi balawo ama-testing kits ayeneleyo emakliniki lasezibhedlela zemaphandleni, njalo laba abafisa ukuhlolwa kumele baxhumane lama-rapid response teams endaweni zabo. Abezempilakahle bakhuthaza uzulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela lo mkhuhlane ezivalisa ukugqoka ama-mask, ugeza izandla njalo nje ungasondelelani, kanye nokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi sivale wonke amahhofisi ayo elizweni okwamalanga ayisithiyagalolunye kusukela namhla kuze kuyefika mhlaka 19 kuyona le inyanga ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Embikweni ewethule namhla, iZEC ithi izathatha leli thuba ukuhlanza amahhofisi ayo lokuhlola izisebenzi zayo ukuthi azila COVID-19, kukanti ezinye zizasebenzela ezindlini ezilihlekana emahhofisini ngesikhathi kusavaliwe. Kusenjalo, amabandla ezombusazwe athi alenhlelo abeziqhuba ezokubhalisela ukuvota kanye lokukhankasela ukhetho. Asizweni inhlelo eziqhutshwa libandla le-NDCT, kwingxoxo esiqhubele sikhulumeli saleli bandla mnumzana Whitney Stube.
Upresident we-MDC ubaba Monzora ubebhoda ehamba ebona ama-provincial executives etu labanye abantu bomphakathini nje jikelele ukuze azwe imibono yabo mayelana lodaba lwengxoxiswano phakathi kwamabandla wonke ezepolitiki lenhlanga ezizimele zodwa i-dialogue. Into eyaziwayo ukuthi MDCT idaba lokuthi sixoxisane njengabantwana bezimbabwe ukuze sikwanise ukubumba umbono omunye, sikwanise ukusebenza ndawonye. Kodwa okunye esikwenzayo njengebandla kuphume i-national organizing yethu ihamba ilungisa ama-structures ukuwagcwalisa ukuze ibandla likwanise ukusebenza lisukisela phansi lapho okulabantu abaningi khona. Njalo singabantu asebekhangelele i-ordinary congress imisebenzi yethu okumele iyenzakale kusiqendo sokuqala somnyaka engathi first quarter yomnyaka next year kumele sibe sesiyenzele iordinary congress lapho okuzakhethwa khona ubukhokheli kusukela phezulu siya phansi kokugcina so siphakathi kohlelo lokuthi silungiselele i-congress leyo ezaqalisela kuma branch kuma ward kuma district kuma province ukwenzela ukuthi nxa sizilungiselela ekhethweni sizilungiselele lobukhokheli obuyibo obubekwe ngabantu.
Ibandla lakho lithini ngohlelo lokubhalisela ukuvota? Ngathi uhlelo lolu lulengxaki eziningi. Njalo abasekeli benu labanye bayenelisa yini ukuthi bebhalise?
Thina njengebandla silohlelo okuthiwa iGet Out the Vote campaign olwaqala asolile ezinyanga thile sibile waqalisa eizeki yona ingakathi izayenza iblitz zayo lezi. Thina sasivele sesiqalile ngoba siyakwazi ukuqakatheka ukuthi abantu baregister ukuvota. Siye sababona omama ukhuphe bephuma bekhankasa abanye eHarare bekwenza ngalokho. Ihluphe esihlangana lalo nje kuphela ludaba lweCOVID elokuthi akuvunyelwa ukuthi abantu babe baningi nxa besenza lowo mkhankaso. So sokusiba yinto esiyenza singathi singabantu abequmthetho kodwa luhlelo oluqhubekayo sincedisa kunhlanga ezizimele zodwa ama-civil society bona abayibo abathwala abantu sebesiya baregister.
Siyabona abanye njalo lokho besithi iMDCT ayilasekelo oluningi yona izi yiyo ekhokhela amacele wonke awe MDC. Ungathi lokhu liqiniso yini? Balamukela njani abantu ezigabeni zonke zelizwe?
Usekelo silalo sibili njengebandla ngoba nxa siphuma sisiya kwenza izistructures zethu zibuya zigcwele. Sibonile upresident ephuma kwezinye indawo esihambe khona kubonkayi kubo marondera lapha khona ngeviki eliphelileyo. Hayi abantu bayaphuma ngobuningi e-airport amapolisa aze asimisa ngoba abantu babe baningi kakhulu besesaba ukuthi kunga aba indlela yokuthi kuthelelwane iCOVID. Ngakho hayi ibandla liphilile, ibandla liyakhula, ibandla lisesimeni elakela labakiso labuya lasuma laqina lathisaka. So silethemba elikhulu lokuthi asiqhubeka ngemsebenzi lesiyenzayo sizabona iMDC eqine njengakhonoko esivele siyazi iqine ngakho.
Lo mnumzana Witness Dube sikhulumeli sebandla leMDC team. Isizwe ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Ngokugqitshwa komhlangano wokunanza umbuso okhululekileyo owe-US Democracy izolo, amazwe abalisa eleMelika, Australia, Denmark leNorway ethule uhlelo lwawo olokwenqabela ukwephulwa kwelungelo loluntu kusetshenziswa ubulembu lapho kuthengiselwana impahla. Elelibia lithi alisoze luveze uluhlu lwalabo abazancedisa kwisikhundla sokudinga umongameli kulelo lizwe kungakalungiswa okuhluphayo ngokusemthethweni okungabangela ukuthi kungasavotwa mhlaka 24 kuyonale inyanga. Njengelitshiwe okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lodokotela Solwayo Ngwenya, umholi wesibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo. Sihlaziya udaba lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Kanda ngiyakwamukela uhlelo dokotela.
Yebo baba, lamahlaba ezulu linjani ngapha?
Siyabona ukubana amanani abantu asebebanjwa igciwane le-coronavirus lingani lilokhu licansa nsuku zonke. Kungakubangelwa yini ngokubona kwakho?
Inani labantu ababanjwa umkhakhalo webhubhane lwe-coronavirus lo uyaqansa ngokuthi abantu lokhu bengalaleli, lokhu behlangana abantu besenza iziminyeminye edrobheni.
emsebenzini njalo nxa abantu lokho besenze nje bephefumulelana eduze bengagqoki kuhle ama face mask ubhubhane lolu alusoze luye ndawo njalo luzabe lokho lubuya le mikhakha emitsha namabhubhiswana amatsha njengoba kathe sokulaleyo okuthiwa i-omnicron i-omnicron leyo njalo eyenza ingani inani leli liyaqansa liye phambili khonapha ezimbabwe siyatholakala yikho kukhanya kuchiyene lamanye amahlandla akhona le ubhubhane lolu solunamathela masinyana okutshengisela ukuthi yilo lona lolusha olwe-omnicron
wona umkhakha we-coronavirus omutsha lo okuthiwa yi-omicron lo unjani ngokuzwa kwethu sizwa kuthiwa ungani awubukhali njengalokhu kade ucatshangelwa kungakuyikho yini lokho
umkhakha lo omutsha lo webhubhane lo khanya mubi lingaze lalalela abantu abathi khona lo mkhakha awuqinanga ukuthi ungabulala abantu asikho lokho esikubonayo thina esikubonayo asizake sikubone lapha ngokuthi umkhakha lo uyanamathela njalo ubamba abantu abaningi ngesikhathi esilutshwana nxa ufika endlini ubamba wonke umuntu ohlala khonapho le ndlu khanya uyanamathela yikho lo mkhakha ngibona iviki lezizayo uzaveza-ke ukuthi wona umubi okunganani ngoba ngibona ingani ngumkhakha omubi kakhulu uzaqeda impilo zabantu abaningi ngoba impilo imphefumulele yabantu abantu bayawudelela nxa bewudelela uyaphambili umkhakha lo umkhakha omubi yikho angivumelani lalaba abantu abathi khona lo mkhakha kawuqinanga lo
inyathelo elithathwa nguhulumende elokuthi ilizwe liqhubeke lilokhu lukumgoqo ye-lockdown ubona kulinyathelo elilungileyo na nxa sikhangela ukubana amanani abe phansi kodwa lokhu kungavulwa wena ubona njani udaba lwe-lockdown lo
hayi mina mbona kuyinto enhle ukuthi uhulumende athi khona i-lockdown ibe siya phambili njalo ngokubona kwami kathesi nje i-lockdown le izavalwa iqiniswe kakhulu okokuvikela imiphefumulo yabantu ngoba lo umkhakha omutsha lo uyanamathela abantu abaningi bazabe sebefuna ukubuya ezibhedlela esibhedlela sesehluleka ukuthi sibayelaphe ngokuthi babe buya ngenani elikhulu yikho ngibona uhulumende konke labantu babe sebevuma ukuthi kufakwe i-lockdown engani iqinile okwedlula le ekhona ngoba le khona lokhu isekela abantu benamathiselana umkhakha lo njoba ubuzile inani ukuthi liyaqansa ngelanga langelanga
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyalivalelisa bahlabezulu lawe baba Chris Gande ngisala lizibambe umkhakha lo omutsha we-omicron lo uzathatha imphefumulo eminingi kakhulu ebantwini awuso mkhakha ozodlala lathi lo cela umuntu wonke aziphathe siyabonga
lo-ke bekungudokotela Solwayo Ngwenya ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
Leni Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha ye-Voice of America ise-Washington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Sibongile Banda umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party uqala ngokusichasisela ukuthi inhlelo zabo zithintwa yikuphindela emthethwandaba kulandela ukubotshwa kwabo kunyanga ezedluleyo
ndaba lokho esingenileyo kukade sisiyalalela ama-witness ake ngu-6 besithi bawitnessa ngokwayenzakalayo e-central size sihambe sisithi siyadinga upresident wethu asephelile-ke ama-witness lawo okunika ukufakazi wawo sokuyaqala-ke i-trial yikho nje kulokhu kuphosponwa njalo okwenze kwaphuza kakhulu bekulokhu kuphosponwa kuthiwe kule ngenxa ye-corona ngenxa lokhu nalokhu kodwa ukuripota silokhu siripota ngomvulo langolwesihlanu sonke
njengebandla lemthwakazi Republic Party lingathi abesifazane bemathebeleland olwabo uhlupho lwehlukene yini kulabanye abesifazana elizweni lonke
omama belokhu belakho ukuhlukuluzeka ngesikhathi segugurawuni umama wabulawela abantwana phambi kwakhe umama wabulawela umkakhe phambi kwakhe wasala labancane kumbe labanye abadala ababengekho ekhaya kungeza kwenzake kulingani lo mama ngazange abone lwana mshola owenzakalayo siyabhoda mhamba ezigabeni ukubona umama ekhuluma aze ehlise inyembezi nobuhlungu abuzwayo ngalesi sikhathi 41 years after independence kuzisa ubuhlungu kudekiseni ukuthi ngaphakathi isonda asikapoli ngakho ukubona kwakhe izinto evele elalokhu kuhlukuluzeka ekhanda akuzi ukufanana lalwana umuntu ongabonanga ubukazi ngoba yena kwesinye isikhathi nengqondo yakhe sisesaba ngitsho lehlamvu nxa linyakazi ubone umntanakho erethwa oyinkazana emehlweni akho kungumhlola ongakanani thina siyisizwe samandebele siyisizwe samthwakazi esigcina amasiko kungumhlola oyesabekayo xa ubona umntanakho ubabakazi isihlobo sakho sidlwangula emehlweni akho sebulawa emehlweni akho akala angamkhalela akala amkhalelayo akula ncazelo ngeza ke ngithi kuyafanana lokuba mama wonke elizwe
sesikhangela lamuhla ke basalele kakhulu yini abesifazane emathebeleleni
amathuba wona azele azange alingani and alokhe engalingani yikho okwayenza kwaba lethwakazi Republic Party umama wathithi esindebeleni njengoba ubaba wayengekho abantwana abasalayo abanye abalama-birth certificate kunzima ukuthi babathathele ama-birth certificate yebo silawuza umkhosi kuthiwa ngabhala ngapha bayathathelwa ama-birth certificate kodwa kungemva kwesikhathi esingakanani abanye sebelama-40 years abanye sebelabantwana bavele benjalo nje abasebenzi abazange bafunde imali lezi ezibuyayo kuthiwa lezi zimali zikahulumende lezi zimali ezamabhizinis abazitholi ngenxa yobana nxa ungasowezana ufiyeko lezo mali kazisoze uzitholi so amathuba abomama azafanana njani umama elokhe ekhona phana asicwa khona i-independence ngo-1980 elokhu ekhonapho ngaphandle kokuthi asukume alime kuma-springs wona lawa emalokithini nxa ehlala edorobheni nxa ehlala ekhaya ulokhu eqhubeka ethwala amanzi ngezibholaneni ezikhathana alingani amathuba unanzelele labantu abethu ezikolo abapasi ngenxa yokubana abantu ababafundisayo abasibo bolimi lwethu abakhuluma ulimi lwethu umntwana usephambanisekile okwesibili abantwabethu bafunda ezikolo ezikhathane bengikhonapha eduzane nje eflabusi lapha abantwana bahamba ama-50 kilometers bebancane grade 0 bahamba imango eyesabekayo bengabantwana ilanga lithile uzabamba nini umntwana uzasithola nini isikhathi sokukhumbula lokhu yena kade kufundiswa ngutitshala ongasowezintwini okade emfundisa elokuphiliza ukuthi lakathesi kubuhlungu xa ukhangela isizwe sakithi lapha abakhona
uhlupho lolu lungaqedwa ngani
singakatholi uzibuze singakubongela ukugebha amabhoholi ukwakha izikolo eziseduzane nanku phela sokufunakala lamafoni la okuthiwa ngama-smartphone abantwana bebelokhu befunda kodwa kukumqoka phezu kwakho konke yikuthi sithole umthwakazi senze izinto ngendlela ezifaneleyo ngenxa yokubana sonke sasikhuthuzeka ngiyazi sonke sizafuna ukuthi abantu abethu bahlale kuhle isizwe sihlale kahle
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Sibongile Banda umgcini sihlalo ogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party ebesixoxa laye uhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke namhlanje sixoxa lomculi olomdumo njalo ngumahlekisa uMadlela Sikhobokhobo ngengoma asanda kuyethula ethi amayelo ibhale ngokumbuza ukuthi kahle kahle ingoma le ithwele umbiko bani njalo ngobani amayelo
Jamayelo, imboma. yokujayiva ingoma yokukhonisa ingoma yokuthi nangu December bakithi kathi corona yasihlupha ake sijayiveni nangu phela umgidisi wamayelo uyavela abantu abagidi sija sijayive akukho message engakanani ngoba phela ngethi yokushintsho ibe nemessage siyazi siyadida silaleni sakubani makumele kugidwa kugidwe makumele kulalelwa kulalelwe lapha kulalelwa isitedi kuyagidwa kuphela sizwakhe ajayiva amayelo namasilei namabhutwa Pelo kuti rumba yei, kwesi nisikati ilalelwa mshaombe ngabande si provele makaya. Nizamuku ifaga na kubantu abasema drope ni. Nita ilalelani na umkulo mnandi. Ngoba nami nganga ilaleli msakula. Nami nganga ipegela kanzi msakula. Kote hati sika kutu umkulo mnandi kakulu. Ukulungulu washa nifaga giyo. So nami nizamuku ifaga o laba banda bafana nami. Aba banga ilaleli yi rumba. Nitini abatonsa kangani kangani. Bazo uzwa. Iko nisiti. Sika na yelo anito njama yelo ngebada Nchaba antu nje msa umbe Uyabona onge kubatika wangirutu Manga ila lele ho
Aimukulo wami Umuyo yonki ndao Online Mo iTunes Watu watu bonge nobo Spotify Uko Kota ke lo ukona ku YouTube banga ucheka ku YouTube ivideo ethi amayelo madlela amayelo hayi bazakhulisa
labo ke abagidayo kulokwenza la mazwi akho alomculo ukuthi kugida behlukileyo mbe hayi kuyafanana nje
ngicabanga ukuthi laba abantu abagidayo ku video ngini avoid kumbe ngithi ngibalekele ukuthi bagide lo mgidi ojwayele leyo ugidimisi nyawo zombili erumbeni ngathi akugidwe le migidyo vele egidwa yintsha malanga lawo efana nabo zekete nokuzeka abantu besenisa amaqolo ngathi akube yiyo imiculo imigidyo abantu abayigidayo these days so that le ngoma ingene nakuntsha ayilalele wonke umuntu uyes got a good taste yomculo Sisi wangino vela ngapi Lada vale mzebe Enze yomkulu Yewe zinipa
Usutisegi lengo wamugelo wako mtolo wako Sesikanela lago asebe ubugwi Ebuli mjini uyu chu Kumbusa tembo kuchi Bandere nga wakona vesa
Aite nisweni Nga achong iti Velu mundu akashuti Noma umundu Angaka nyemagi Nga kanyanu umbu zutu Kona yuma lusia nilo kutuja Nami ngeke ngithi ngishuthisekile namaviews. Isifiso sami ukuthi ngentanga ngithi ngiyibuka itshaya half a million views ngizathi hayi uyabona nje manje sikhangele lapho engivela khona sikhangele mhlawumbe nepopulation abantu bakithi sengingathi hayi ngishuthisekile. Kodwa ngifisa ukuthi umculo lowo uhambe ividiyo leyi iviewe ngabantu abaningi kakhulu bayishaye ikwazi ukuthi ifinyelele kuwo wonke umuntu abantu bakholise bagide ngoDisemba awajayive amayelo phela ngengomgidisi wamayelo kathi siza kuthi asijayivisise abajayive abantu rumba to the people
Get in the fire, get in the fire, get in the fire.
Leyo ingoma entsha kaMandela Sikhobakhobo ethi amayelo yena esikhathelayo emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani nanzi ebezikhokhela. Uhulumende uthi nani labantu abatholakala bele COVID-19 beyakhuphuka malanga wonke olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.